Icho kwa dikuti nasi ndo zware kutangara taparura chirongwa chekudzosa zvitima zvakamboita mukurumbira wekunzi Freedom Trains kuHarare nekuBulawayo. Pari zvino taparura chitima chimwe chinobva kuEskoden kuCowdrey Park chichipinda mutown chichidarika nekunana Luveve, Entumbane, Nguoyenja, Mpopoma and Westgate. Saka chakanyaya kuita kuti tiparure chirongwa ichi takanyaya kuwana vanhu veruzhinji kana kuti povo vachiti makombi nema Honda Fit ari kudhura, akuita dhora mamwe $2 zvifanika kusvika kuCowdrey Park one trip kubva kuCowdrey Park kusvika kutown. Saka nekuda kwezvichemezvo zvakawanda zvibva kupovho zvichisanganisirawo nemamwe mapokavo aikumbira kuti chirongwa icho chivepo zvikurukuru vemugovernment, takaona kuti zvakafanira.
Mungakwanisa here kuwedzera zvitima izvi?
Nekuda kwokuti isusu equipment yedu yava yakasharuka kana kuti yava yakudhara chose, hatikwanisi kuti tidzose maFreedom Train sezvaanga akaita panguva iya kuti muBulawayo maitwa ne2 kana 3 muHararewo mune 2 kana 3. Pari zvino takakwanisa kuti tigadzirise makochi atinofunga kuti akakodzera kuti vanhu vakwire, akasvika 11 coaches